ichi chidzidziso chikuru chekutanga kune iwo mapurisa vapiwa matsamba ekusiya basa. Also, chidzidzo chakakura futi kune mapurisa ari pabasa asina kupiwa matsamba yayo. Isisu vanoita nezvematongo venyika tiri vemuMBC takabvira atataura kare kuti muZimbabwe munomu munoda yataiti isisu security sector reform. Ndozvataiona izvozvizvo kuti mukati mumasecurity masecurity services edu mune vanhu vapiwa zvigaro kwete nekuti vanogona basa asi mupamusana pekuti vapinzirwa basa kusevha peposi yomunhu. Saka chidzidzo chihombe chekuti kana navo varimo vacho vasati vapiwa matsamba vanofanira kuziva kuti uchengetedze basa rako zvakanaka kwete zvanhasi asi zvemangwani kana dai kwakuri kuti hurumende dzikachinja kuteedzera mutemo vabumbiro remutemo reZimbabwe kwete kuteedzera munhu nekuti munhu anofa munhu anobva pachigaro munhu anobviswa pachigaro.
Saka mungati here vamutekwa vamiswa mabasa ava vamiswa nekuti vanga vasiri kugona mabasa avo?
Tavaigona kunyanya ranga risiri basa rekuchengetedza bumbiro remutemo ranga riri basa rekuita zvinodiwa nemunhu ari pachigaro. Hazvina basa kuti munhu iye ari kuteedzera mutemo here kana kuti kwete. Ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti havachawirirani iye zvino nezvekuda kuita varipo asi vari vezanupiyo ndozvazvinotaura. Asi chikuru ndechekuti kuti uzomafungidzirwe kuti iwewe waiita mainterest eG40 zvinotaura kuti wanga wasvika basa rako semupurisa wanga wasvika basa rako sezvinodiwa nebumbiro remutemo remuno muZimbabwe.
Asi zviri pamutemo here vamutekwa kuti munhu anopuwa tsamba nhasi mangwana achibva hanzi basa rapera?
Ndizvo zvinoita kana vanhu ari political party isingateedzi mutemo. Saka ndizvo tiri kutaura kuti kana dai ukambosiiwa zvinhu zvichakuinga chete havasiri vanhu vanoteedza mutemo wavo vanoisikanopiwa. Asi takuraso kuti ndiani ari kutungamirira pati yavo kana kuti hurumende yavo. Hazvisiri pamutemo kuti munhu ungatiye basa nemutoo iwoyo asi zvakakosha ndechekudai kuti vanoziva kuti zvakanyanyisa kukosha ndezvekuti usaite aligned kupolitical party ita aligned kuconstitution